Kwazwai muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinoda kutakurirai svondo rega rega. Ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navatakudzwa ngadziore vesangano rinomirira vadzidzi rezinhasu, uyezve muzvari Abiona Mataranyika vesangano rinomirira vadzidzi reStudents Representative Council paUniversity of Zimbabwe. Tiri kutarisa nyaya yematambudziko ari kutarisana nevadzidzi muzvikoro zvepamusorosoro. Tisatanzwa zvizere kubva kuna vangadzore uyezve muzvari Abiona. Vhiki rapfuura vechidiki vesangano rezinhasu vanga vachiratidzira vachichema chema nenyaya yekukwidzwa kwefees dzavo. Ngatinzwei zvizere. Muri Zimbabwe izvi zvakaitika vhiki rapfuura apo vesangano rezinhasu vanga vachiratidzira vachigunun'una nyaya yekukwidzwa kwefees dzevana vechikoro zvepamusorosoro. Ngatinzwei zvizhinji kubva kuna vangadzore. Takudzwa tiudzewo zvizere pamusoro pekuratidzira kwamakaitika vhiki rapfuura. Chinangwa changa chiri chei?
Chinangwa changa chiri chekuti tibudirire tichasangana nemutungamiriri webazi rezvedzidzo vaamumbira nekuti chaive chibisiso chedu seZimbabwe National Student Union kuti tibudirire tichakurukura pasina kuratidzira. Asi zvino takaona kuti vakamhanyira mubani musango vachikurumidza kutadzisa vamwe vedu kuenda kuchikoro. Zvino mutsvimbo unenge taratidzira vakafona kuti hatimbova kuti tisangane mutsvimbo uye tiripo kuti tisangane navo mutsvimbo tine zvido zvevadzidzi nemusoro.
Pamutange muchisangana navo zvii zvamurikuda kunyatsokurukura navo?
Chinangwa ndechekuonesana kuti sango ravari kumhanya rinotadzisa vakawanda vedu kuwana dzidzo nekuti vakabudikidza vachati mafizi achaenda pa5000 aita peji yavo mayunivhesiti akaitwa kumaaceleratenesis avo anobudikidza achasvikisa ma7000 uye mari inotambirwa nevabereki vedu vanoura mari inokwana iyo ita $1023. Saka kuonesana kurangaridzana kuti chakakosha kuti vana vaende kuchikoro kuitira nyika ibudirire.
Muzvari Abiona, muri kuzvionawo sei izvi zviri kuitwa nevesangano rezinhasu?
Ndinosara nebasa ravakatoita nekuti basa rakanaka chaizvo nekuti tinotenda kuti zvona kana kutaurirana kuchinge kwanetsa nedzimwe mhando dzekuti tinogona kutaura nadzo kusamwe mafungiro edu angasviki kwaari zvirinani.
Vazhinji vari kuti mamiriro akaita upfumi hwenyika ndichowo chimwe chiri kuita kuti vakwidzewo kufizi. Mungatii nazvo izvozvo?
Mukakatesa zvikoro zvakawanda zvinosanganisira ini kwandinobva, inotarisirawo kuti hurumende semaitiro avanoitawo dzimwe dzemari mune zvimwe zvibazi dzeimwe nyika ndivo maitiro vanofanira kuisawo mari muzvidzidzo zvevana vechikoro. Saka tinokurudzirawo kuti vavambe vachiisawo masimbaka nekuti dzidzo ndiyo inoita kuti ramangwana renyika ringe rakanaka.
Kobatakudza sezvo manyatsotaurawo mukati nemusemuvhuro makatarisira kuti muchange muchikurukura nevakuru vehurumende, mune chivimbo here chekuti nhaurirano idzi dzichabudirira?
Chekutanga sezvinotaura kuonesana. Saka patiri kuenda kumusangana nemukuru webazi rezvedzidzo tichange tine polisi dokumendi ratinenge tinaro tichivaonesa kuti ndo mari iri kutarirwa isu tafunga zvakadai, tovaonesa futi kuti mukaisa mari yakati kubazi rezvedzidzo zvingabudirawo zvichatibatsira.
Takakunzwai muchichema-chema pamigwagwa muchiti fees must fall. Muda kuti mari yese mutange kuenda kunowanawo dzidzo mahara here kana kuti chii?
Dzidzo chinhu chinowanikwa mahara, asi isu kana tichiti fees must fall tiri kutaura fees dzakasiyana. Tiri kutaura fees iri cost of education. Tataura kuti mwana aende kuchikoro achada mari, mwana kuti adye imari iri kudiwa. Lovu rechingwa acharwo $20. Saka mwana tikadyira zvinhu zvishanu aapa $100. Kana tichiti fees must fall totaura futi mafees acho ava fedha ivo seministi kuisa pa5000.
Muzvari Abiona, tichipeta chirongwa ndanchikumbira kuti mukande mazwi maviri matatu kuna vakuru vehurumende uyezve kune vamwewo vari kusangana nematambudziko aya akafanana.
Kune vakuru vehurumende ndinongosvikira kuti vavaongorore zvakanakisa kuti vaitewo kuti vana vakawana vakwanise kudzokera kuzvikoro vagone kwachidzidza. Kune avo vana vechikoro ndinongovati chindei netariro nekuti tichaedza zvatinokwanisa kuti tinge tichitaura navo vakuru vehurumende kuti ramangwana redu ringe rakajeka.
Aiwa, takunge zvakanaka. Tinotenda zvikurusa muzvari Abiona uyezve vangadzore, tinotenda nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Aiwa,
mhuri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana ngatisanganei padande mutanda apo patwitter uyezve painstagram @bigmy3bigmyke3 ndiyo username yangu musakanganwe zvekare mhuri yeZimbabwe kuti nemusi wechipiri tichange tiri tose pachirongwa The Connection chirongwa chedu chevechidiki apo tichange tichicherechedza upenyu hwamushakabvu Dr Oliver Mutukudzi saka kana muine nziyo dzamunofarira dzavamutukudzi dzamuchada kutiridze pachirongwa kana kuti kana mune mazwi ekupa kune mhuri yavamutukudzi pinda muchirongwa nguva yangu ndiyo yadyanana mhuri yeZimbabwe anokuonekai nemufaro ndini wenyu Mike Hove bye bye.